mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 14 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vehurumende voda mari inoenderana nechiuru chemadhora ekuAmerica nekuti mitengo yakwira zvakanyanya. America inoti haina chinangwa chekuchinja hurumende muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi masere nevaviri 1582, zvichitevera kufa kwevanhu vatatu muHarare, Mashonaland East neMidlands neZuro. Vanhu makumi maviri nevashanu 25 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vape zviuru mazana mashanu ane makumi mashanu nezvina, zvine mazana masere ane makumi manomwe nevashanu 559,875. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere, zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nemumwe 38,491. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu, zvine mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu 36,286. Zvichakadaro, sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VISET rinoti riri kutenderera nenyika yose richipa dzidziso kunhengo dzaro pamusoro pedenda reCOVID-19 pamwe nekukosha kwekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi pasi pechirongwa chinonzi People's Vaccine Campaign. Mukuru weVISET vaSamuel Wadzai vanoti vari kuita chirongwa ichi vachishanda vakabatana nesangano reOxfam uye vanotsigirwavo nemapazi ehurumende akasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine chirongwa chatinoti People's Vaccine Campaign chatiri kuita tichishanda pamwe chete neboka rinoita zvedevelopment rinonzi Oxfam. Tofunga munoiziva Oxfam International. Tiri kushanda navo. Chinangwa chedu ndechekudzidzisa mainformal traders neruzhinji rwese kuti zvakanakirei kuti vange vachiwana vaccine yavo. Takanangana nemamembers edu emainformal traders. Tinoona kuti katikawana vaccine yedu tinenge tichibatsira kuvhurwa kweekonomi. Mamarkets edu anobva avhurwa nokuti tinenge takwanisa kushanda tisingasangani nenjodzi yedenda rechirwere ichochi. Then chechipiri, tiri kukurudzira hurumende kuti imeke sure kuti kune ruzivo. Vanhu vanoziva kuti kana vaida kundovhaccinatewa vanoenda kupi, uyezve kutova netsanangudzo zvokuti zvakanakireiwo kuti vanhu vange vachivhaccinatewa. Nokuti tiri kuona kuti panenge pane gap panyaya iyoyo yekuti vanhu vane information kubva kuhurumende kuti zvakanakirei, uyezve kubvisa manyepo atinoona achiuya pane masocial media kuti vaccine yakashata nezvimwe zvinenge zvichiita uko. Uye tichikurudzira even vemapepanhau majournalist kuti vange vachibatsira kuendesa ruzivo nezvenyaya zvevaccination yeCOVID.
Muri kutaura imi kuti muri kukurudzira hurumende kuti inge ichifambisawo nyaya yedzidziso yemashoko. Muri kushandawo here nayo iyo hurumende muzvirongwa zvenyu izvi?
Hatina kuisiya hurumende. Mukatotarisa mameetings atiri kuita, tanga tiri kugweru mazuva maviri apfuura taitova nevakuru vekanzuru meya wegweru his worship vamakombe tanga tinavo, tanga tina representative kubva kuusiya DA nemamwe madepartments emuguta regweru eve health vanga varipo nemanesa akabva kuberu General Hospital. Saka tinawo mushirongwa ichi. Vachatirongokurudzira ndechekuti ivo sehurumende vazvitore pachavo kuti vazvise muzvirongwa zvavari kuita kukurudzira kuti information inge iriko. Ndinoda kuziva kwamuri kuita mukoma Jonga kune vanhu vachiri kutotya kutora vaccination nekuda kwedzimamwe manyepo anenge achibuda. Saka ibasa rehurumende semaonero edu atinenge chita kuti vaendese information yakajeka. Isusu sema NGOs, sema CSOs, ma civic society organizations tinongouyawo kuzotsigira zvinenge zvichinge zvatangwa nehurumende. Patakaona kuti panga pane gepi iroro, tinokurudzira hurumende kuti inge ichiita zvinhu izvi nenzira inotaridza kuti tiende mberi.
Muri kungotarisa nhengo dzenyu chete here kana kuti muri kupa kana veruzhinji dzidziso idzi?
Tiri kupavo ruzhinji asi of course tinenge takandorerekera kunhengo dzedu nokuti munoziva ikonomi yedu yakabatwa neinformal sector. Asi tiri kupa kune veruzhinji mukatarisa vanhu vatiri kuinvite vanouka. Chero maorganizations andataura vatiri kufambidzana nawo mamwe achona anogona asina kunangana neinformal sector, but tiri kushanda navo nokuti takaona kuti chirongwa chinofanirwa kuwanikwa nemunhu wese, ende takaona gepi iroro pamaitiro ari kuitwa zvine hurumende kuti vanhu vatofanirwa kuchiuya tichibatsira nokuti panga pachileka nyaya yeinformation. Saka yes, takanangana zvedu takandorerekera kumamembers emainformal traders, asi tiri kushanda neruzhinji rwese.
Avo vange vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti nekudhura kwava kuita zvinhu zvitori nani kuti vashandi vehurumende vatambiriswe mari inosvika chiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica pamwedzi, kwete mari dzavari kuvimbiswa nehurumende dzavanoti hadzikwane. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti nhaurirano pakati pavo nehurumende panyaya dzemihoro hadzina kwadziri kuenda. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza vatori venhau kuti hurumende ine zvakawanda zvairi kuitira vashandi vayo uye yakazvipira kuita nhaurirano navo. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vakaudzawo Studio 7 kuti vakazvipira kuwedzera vashandi mari asi vari kumboita misangano voga semakurukota vasati vadzoka kuzoita hurukuro nevashandi. Vanoti izvi zviri kuitwa mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMushangu.
Mihoro yedu yetinoda haigone kuti ichinje. Zveikana yotokwanisa kuchinja kureva kuti yakutokwira pamusoro kubva pamazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuAmerica ichitenda kuchuru emadhora ekuAmerica. Zvino kana hurumende isati yakwanisa kutipa mari yatakakumbira atova makore maviri kusvika matatu tichichemera mari iyoyo isingauyi, asi tinongoona kuti isu ticharamba timire patiri ipapo, hatisudunuki.
Ko semuri kuti hapana kudududza pane mari dziri kudiwa nevashandi kuti vange vachitambiriswa pamwedzi dziri madhora ekuAmerica zvakare?
Nokuti ivo vari kurambawo vasingatsudunuki pakutiomesera kurarama kwedu, nokuti upenyu huri kukwira zuva nezuva kurarama kwahwo.
Vamwe vari kutiwo kachimwe chiri kupa kuti vashandi vehurumende vasakwanise kubudirira mukuita nhaurirano inyaya dzekuti hapana kubatana. Masangano acho anovamiririra awandisa uye anogara achikandirana magobvu nematete.
Kana iri nyaya yekubatana, izvo hazvityise nekuti kunyange mumba chaimo zvinowanikwa kuti vamwe vanotadza kuwirirana mumba imomo. Isu sedare reApex Council kana kuti ZICOPSTU takagara tataura kare kuti vese masangano anomirira vashandi vehurumende, huyai tibatane pamwe chete, tifambisire basa redu pamwe chete, tiite kuti vanhu vawane raramo yakanaka, tigoenda neinzwi rimwe chete. Asi kana vanhu vasarudza kuda kufamba nerimwe gwara rinofambirana nezvematongerwe enyika isu tinorambana navo tomira tiri pakufamba negwara rekugwira kodziro dzevashandi chete zvisinei nematongerwe enyika
makurukota ehurumende akaita sa muzvinafundo Mutuli Ncube na muzvinafundo po Mavhima vari kutiwo vakagadzirira kuita nhaurirano nemi vamiriri vevashandi kuti mugadzirise nyaya dzemihoro dzanetsa idzi dzamira papi nhaurirano idzi
nhau dzenhaurirano angova masande kongonya kutarisana kwavakarambana hapana chaziva kuti tine hurukuro here kana kuti hatichisina tichasvika patichagara pasi here kutaurirana nenyaya dzemihoro yevashandi kana kuti kwete isu zvetongoziva ndezvekuti musangano wedu wechipiri watakaita nehurumende takavapawo basa tikatichidzokerai munozvizvurudza vese vemunofunga kuti vakava nebasa rokuita kuti mhoro yedu iwedzerwe mugouya motipa mhinduro kuti masvika papi zvamanga mainazvo tazviramba pachena uye zvarambwa nemunhu wese panyika ino asi kusvika zvino harisati taona kana hurumende ichidzoka takangotarisira musangano wedu wechitatu hatizivi kuti zvine chirevo here pane zvavakatarisira here pane mimwe yemitemo yaida kuzoshandisa here kuramba vakati zii kudai
vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 America inoti haina chinangwa chekuchinja hurumende yemuZimbabwe asi kuti inoda chete kuti hurumende yeZANU-PF itevedzere utongi hwejekerere pamwe nekuremekedza kodzero dzemunhu wese ari munyika Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nerimwe bepanhaure padande mutande, mumwe mushandi mukuru kumuzinda weAmerica muZimbabwe, vaThomas Hastings, vakaramba mashoko ekuti America inoda kubvisa hurumende yeZANU-PF, vachiti chinongodiwa neAmerica chete runyararo muZimbabwe, utongi hwejekerere, pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzeveruzhinji. VaHastings vakati kushayikwa kweutongi hwejekerere nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kunopa kuti America ishushikane zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe.
We want Zimbabwe to be a country that is peaceful, democratic, healthy, and prosperous. And we want the government of Zimbabwe to look after the needs of its people.
Tinoda kuti Zimbabwe ive nyika ine runyararo, ine rutongo rwejekerere, ine utano uye yakabudirira. Tinoda kuti hurumende yeZimbabwe izadzise zvishuviro zvezvizvarwa zvayo uye kuti iite kuti mudunhu rino muve nekugadzikana. Ndofunga izvi ndo zvinoshuvirwawo nevana veZimbabwe. Hurumende yeUS haina chirongwa chekuchinja hurumende munyika yeZimbabwe. Tine ukama hwekudyidzana senyika. Tinogamuchira vamunangagwa semutungamiri weZimbabwe. Tine mumiriri weAmerica anobvumirwa kushandira muZimbabwe zviri pamutemo sezvakangoitawo Zimbabwe nemumiriri wayo kuWashington. Asi tinoshungurudzika zvakanyanya neutongo huri muno nemamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu zvinovavo zvakatisunda kuti tiise zvisungo zvakasimba.
VaHastings vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemadzisawira avo pamwe nemakambani avanodyidzana navo. VaHastings vakatiwo vose vakatemerwa zvirango avo vanoziva zvavanofanirwa kuita kuitira kuti ukama huripo pakati peZimbabwe neAmerica husimbaradzwe. Vamwe mubato riri kutonga reZANU-PF vanogaropomera America mhosva yekuda kubvisa hurumende yavo nechisimba vachitiwo inobatsira mapata anopikisa mukuedza kuzadzikisa izvi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa minduro kuhurumende pamashoko avaHastings sezvo patafonera bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika tanzi titumire mibvunzo yedu iyo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vapokana nezvakataurwa navaHastings vachiti munyika mune utongi hwejekerere uye hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kushanda kusimudzira mararamiro everuzhinji.
Mune utongi mutambi wejekere nokuti iye zvino tina mapolitical parties ari represented muparliament vanhu ivavo vakavhotera political party yavanoda saka ukaona munhu anoti hauna utongi hwejekere hamene kuti anoreva kuti kudini dei tisina mapolitical parties dei tine one party state saka muno muzimbabwe hamuna one party state
asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reYouth Platform for Development vaOLDYO vanoti Zimbabwe haina utongi hwejekerere vachipa muenzaniso wekusapatsanurika kwemasimba mapazi akasiyana-siyana ehurumende pamwe nekusashanda zvakaenzana kwemutemo.
Nekuti mungada kuti kupatsanurwa kwemasimba hakuna muZimbabwe. Mungada kuti munoona kuti vezvematare ekutongwa kwemhosva vakabatwa neve ivandirotivo veexecutive. Mungada kuti kuparamende kwacho kunenge kwakabatwazve saka hakuna kuti kwakapatsanuka masimba ekuti separation of powers inotaurwa iyaya. Uyezve hakuna chinonzi rule of law kana kutonga kwemutemo. Muno muZimbabwe kune kutonga kwemunhu, kune kutonga kwevanhu, kune kutonga kwebato, hakuna kutonga kwemutemo. Saka demokrasi hatisati tasvikapo nekuti zvese zvinotariswa chinzi zonzi demokrasi hatisati tazvikwanisa muno munyika.
Kunyange hazvo vakawanda muZANU-PF vachiti America yakatemera Zimbabwe zvirango senzira yekuda kubvisa hurumende, zvirango zvakatemerwa vanhu vanosvika makumi masere nevashanu chete uye makambani anotyidzana nevanhu ava vanosvika makumi mashanu nemana. America inoti hainganzi inoda kukonzeresa urombo munyika iyo ichibatsira Zimbabwe kupedza urombo munyika pamwe nekutsigira zvirongwa zveutano zvakanangana nekurwisa zvirwere zvakasiyana-siyana. America inoti kubva muna 1980 kusvika pari zvino yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu nemazana mashanu emamiriyoni emadhora ekuAmerica. America inotiwo ndiyo nyika inobatsira zvakanyanyisa Zimbabwe munyaya dzezveutano, dzidzo, kurima, kupedza urombo pamwe nekurwisa denda reHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti Vastenly Mondoro avo vari ishe zvimba zvakare nezuro vakaramba kuti vane chekuita nezvekushedzwa kudare ravo kwemudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vazoudzwa nezveurongwa hwekuda kufukunyurwa kwava Mugabe. Newsday rinoti mapepa ekushedza amai Mugabe kudare rashe zvimba akaendeswa nevamwe vakuru vemapurisa vaine mumwe munhu anoshanda muhofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wa29 kubvumbi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Studio 7 apo makadii regejaiti kutendei nebasa ramunoita. Hurumende ngairege kudzvanyirira vanhukadzi, ngavaregeze vana Chimbiri ava, vana Sisiriya na Johana Mamombe. Vari kutotyora kodzero dzemadzimai. Please mapurisa musashandiswe nebato reZANU-PF. Musashandiswe mapurisa ana bato, please supporta.
Makadini pastudio apo. Haisi tinofara chaizvo. Dziri kuiswa nezano zvinogwadza zvekushungurudza nhengo dzose dzeMTC Alliance. Asi chandinoda kutaura kuvanhu vezano ava, zvose izvo zvavanoita vangaita kuhlidzira vanhu, kuponda vanhu, bati hazvimbobvi zvashandura nyika kazvabvisa vanhu vana vachamisa. Nekuti vachamisa vari kukurudzira utongi hwejekerere kuti huvepo, kuti vanhu ngatirambe takasimba ndezvinhu zvavanotaura ndezvechokwadi zvatinonyatsa kuona kuti ZANU yaponda nyika, kwete zvinotaugwana navamugwadi avo kuti hei ZANU chamisa tarasha zvasara muna 2020. Chingaita kuti titi tarasha vachamisa chii chaitwa nezanu ruzhinji agona mabasa? Vari kunzwisisa here zviri kuchema neruzhinji kuti ruzhinji kuri kuda mabasa nekuguta, ivo vachiguta havo iyo nemhuri dzavo, votiona sekuti ruzhinji gunochemera zvisina basa, ruzhinji kuri kuda mabasa. Saka pana vachamisa agubvi chero vakadini vakadini vangazama hazvishandi kutorega zvavo zvinani. Ngavagone zvekugadzira ekonomi asi havangasunzi zvavasingambofi vagona. Iyi meseji ngaisvike kuvanhu vezanu pfu.
Pastudio 7 makadii vashamarari vedu vestudio 7? Tinofara chose nenhau dzamunotipa. Ini ndinoda kutaura zvataugwa navachirumanzo avo. Vachirumanzo ava ndivo munhu anonyepa zvisingaiti. Vanhu vakataugwa navo namamembers of parliament ndevapi? Ndevapi vanhu vacho vavakaenda kuti toda kuita bumbiro dzvare mutemo? Vanhu vakavatinda munoiti vakavuya kunani nokuti vanoti COVID vanhu vatende gukuvungana? Handimongoona kuti nhema dziri pachena dzinosvodesa. Ko vanhu vanoitireiko nhema idzi vanhu vezanu? Vanhu vezanu PF vanetsa nenhema veduwe. Ngavangoita zvibumbiro ravo ivo vezanu PF naDouglas Monzora wavo, kwete kupinza vamwe vanhu vakangowanda wanda vachinyepa vachiti kwai mamembers of parliament ayana vanhu vavanomiririra. Saka vanhu ivavo ndivo vakavati indai munodai munodai. Kupi vapi vanhu vacho? Ngavatitaridze vanhu vacho nepavaibudza vanhu vacho, vabudise mavhidhiyo acho vachiti vanhu vakatenda apa vachitaura vachidero. Nhema dzimwe dzosvodesa idzi. Vanhu ngavangoita zvavo zvoumbimbi ndoga, kwete kuda kunyepera isu vanhu nhema. Nhema hatinambogara tambotenda bumbiro rakapusa kudero. Tori di bumbiro rinotisungirira, tori di. Tinoda bumbiro remutemo rinoita kuti tigare zvakanaka, kwete zvokuti dzvinyirira zvavanoda kuita izvi. Hatimbotendi, tongoda zvakaitwa pa-2000 zvereferendamu. Tizvivhotere toga isu vanhu, kwete kuvhotegwa nachirumanzu.
Studio zviri sei vana Ngomajonga, Danonga Wande, vana Mavelas. Right, nyaya yandakambotaura isati yapleiwa zvaipa, but ndoramba ichitaura chete. Nyaya yeZANU PF yekuti maG40 ngaachidzoka mupati, that is not the issue yekuti vadzoka mupati, but the issue iripo ndetimu riri kuMozambique, riri kurwisa kuMozambique. Ndo pavari kutya ipapo kuti these guys wana Jonathan Moyo, wana Kaskwere and whatever, wana Patrick Zwau, so on, newamwe wari abroad, then wanogona kuwane link newanhu ivavo with Mozambique. Then wazouya waataka timu relakosi riri muno muZimbabwe. Vari kuda kuedza kuzviprotekta panhau iyoyo. Besides izvo, izvozvo nemaonero angu, on my opinion, timu iroro Soon rogo no shikam Zimbabwe. Iwa wari kutozviziva. That's why wari kuti dzokai kumusangano, dzokai. No, kana wadzoka then wanoita cooldown, vamwe vanobva vavharira, vamwe vachingovaitawo zvavanoita. Munongoziva timu racho irori zvekuisirana something mvura muchikafu, whatever. Ndo timu racho iroro, ndo zvavari kutya. Vari kutya timu riri kuMozambique rogona kupindira muZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekumiswa nekudzivirirwa kwezvirwere reUS Centers for Disease Control and Prevention, CDC, nezuro china rakazivisa vagari vemuAmerica kuti vose vakapedza kubaiwa nhomba yeCOVID-19 vanogona kufamba panze vasina kupfeka zvokuvhara muromo nemhuno kana kuti mamask, vachitiwo vanhu ava vanogonavo kuregera kupfeka mamask kana vari mudzimba kana mune dzimwe nzvimbo makaita semuzvitoro, nzvimbo dzokudyira nedzimwe nzvimbo dzakadaro. CDC yakati iri kuedza kuona kuti vanhu vadzokera kumagariro avaiita COVID-19 isati yavhiringa zvinhu. CDC ine tarisiro yekuti izvi zvichabatsira mukukurudzira vanhu vasati vabayiwa nhomba iyi kuti vanobayiwavo. Zvekare, CDC inoti vakapedza kubayiwa nhomba vanogonawo kurega zvokutarangana kana kuti kurega social distance. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti izvi zvichabatsira mukukurudzira kuzvarurwa kwemabhizimisi nekutiwo vanhu vabude mudzimba vachinotsvaka mabasa. Nyanzvi mune zveutano uye vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vanoti CDC yasvika panhano iyi mushure mekuona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira.
Mr. Wandu, chandingataura ndechekuti CDC yati iyo maAmericans akabayiwa nhomba kana vava vaccinated, fully vaccinated, vakukwanisa kuti vange vari kusangana nevamwe vanhu indoors kana mudzimba vasingapfeke maface mask. Zizi zvinoratidza kuti tamake a lot of progress kana kuti tiri kuenderera mberi in terms of kucontrola COVID-19 muno muAmerica. Saka as more and more people get vaccinated, it means life will return to normal. At least the people who are getting vaccinated have something to look forward to. Life will return more to normal like it's supposed to be.
Pane zvataurwa here zvekuti vanhu vachenjerere kunyange vanzi ngavafambe zvavo vasina maface mask?
Zvandingataura Mr. Wandi, handisati ndaona the whole recommendation yeCDC, but just the general principle. The general principle ndeyekuti kana vanhu vabayiwa nhomba vanenge vava ne a certain level of immunity. Saka it means chance yekuti vawane chirwere cheCOVID-19 kana uchiparadzira yavashoma. Sezvatinoziva muAmerica munomu, I think tavapa more than 250 million shots administered so far, and just in the last 2 days or so CDC neFDA vakatiwo vana 12 to 15 years vakwanisa kubayiwa nhomba yePfizer. Saka it's another development inoratidza kuti upenyu hwava kudzokera to normal. It doesn't mean risk haichasiripo kana kuti vanhu havakwanise kuwana COVID-19. It just means that the chance is less.
Imimi muzvipatara mamunoshanda umu, muri kuzvifambisa sei vana chiremba, vana vakoti nevarwere venyu, muri kuzvifambisa sei?
Muzvipatara, Mr. Wande, right now vanhu vachiri kupfeka maface mask. So my nurses nemachiremba, we are wearing face mask 24/7 kana tiri muchipatara. Zvimwe zvipatara zviri kuti varwere vapfeke maface mask pavanenge vari kusangana nema nurses nemachiremba. Right now nothing has changed in the hospital. I think it's too early, but I think that since vana mukoti nemachiremba varivo vakatanga kubayiwa nhomba, it's very likely that in the next week or two zvipatara zvinenge zvava kutotevedzera zvataurwa neCDC.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vashandi vehurumende voda mari inoenderana nechiuru chemadhora ekuAmerica nekuti mitengo yakwira zvakanyanya. America inoti haina chinangwa chokuchinja hurumende muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.